zvakadai so inyaya dzinoda kuti pawanzovhenekwa chaizvo zvinenge zvakaitika paita yavanoti kuma indications kana vachiita ikoko hongu toziva kuti vanhu ava vanenge vakasungwawo vanenge vari vachikonsidwa kunzi madangerous criminals but kana munhu asungwa nemapurisa anenge ava in the custody yemapurisa and panoita kumaindications ikokoko mapurisa anenge akazvisecurewo kuti uyu munhu sezvo ari dangerous anofanira kuva akaiswa kana njema kana kuti akaprotectwawo zvokuti haakwanisi kuzoitawo zvaangaita moses tikara tichizonzwa mareports ekuti munhu azopfuurwa vachienda kumaindications kana kuti achienda kunotaridza pane umbowo achipfuurwawo zvekare nekumasure zvinhu zvinobva zvareza suspicion kuti mapurisa ari kugona kuita basa ravo here
kana zvadai pane here chingaitwa kuti munhu anenge aurayiwa uyu akwanisiwo kunzi arwirwe kodzero dzake
ya hongu pandaimboshanda nemasangano anomirira kodzero dzevanhu kuzimbabwe inyaya dzakati ndakaita nyaya dzakati kuti dzakadai so and pese pataita taitozoona kuti mapurisa ndiwo vaive vari in the wrong nekuti vanenge vakapfuura munhu siri pamutemo saka kana zvadai so hama dzemufi dzinokwanisa kurequesta postmortem and vanokwanisa kurequesta zvekare ripoti yapathologist uyo achave achivheneka kupfuurwa kwakaitwa munhu kana zvazodai so vanokwanisa kuzosuwa yatingati hurumende kana pawanikwa kuti pane kakutadza kuita basa kwakaemapurisa
asi kavamasiye vamwe vanoti kana paine munhu ari kupomerwa mhosva dzekuponda mhosva dzakawanda-wanda dzekuba motikari nekukonzera kusagadzikana kwemusha pane chakaipa here kuti mapurisa abva amupedzisa
pane chakaipa chaizvo zimbabwe country inofanira kuve ichitevedza yatingati rule of law mapurisa basa ravo nderekubata vanenge vachisuspectwa kuti vanenge vapara mhosva ende uyezve kana munhu abatwa nemapurisa hazvirevi kuti atotongerwa nyaya iyoyo yekuti atonzi akapara mhosva here anenge achinzi ari presumed innocent until found guilty zvichireva kuti anenge achinzi haana mhosva kusvika dare redzimhosva rataura kuti aiwa uyu munhu ane zvemhosva achiita so emacircumstances eyavo